Hongu chaka chunungwa chaka naka tukona nyika dzakawanda pasirese zimwe dzaku unzawo ma digital currencies as part of the digital economy zvinongo ita kuti ma zvinoedzera ma currency and mu economy. Because Paris not only has a sama US dollar, and a Zimbabwe dollar, so my digital coins are in the imwe imwe nzira. Yawanu gonango achi shandi sam kutenga zvinhu or even muku ita store value. The zvakataurwa ne Bangare Reserve Bank of Zimbabwe.
Saka chirongwa ichi chinosiyana papi nechakambo parurwa kumashure uko chiya chema gold coins.
I think chinonya kuti asiyana nema gold coins ndechekuti my gold coins are largely a store of value, but my digital coins are just a store of value chete. As aning say a currency in terms of day to day transactions kutenga nekutengeserana.
Takaona zvirongwa zvakawanda zvichiparurwa nehurumende nebhanga guru renyika reRBZ kubva kumashure. Ichi chanhasi ichi munoona chichizokwanisa here kugadzirisa nyaya dzemari munyika?
Hongu chirongwa chinobatsira kuwedzera makarenza aripo uye kuderedzawo zvakare probably high demand yema US dollar ndota tisiro especially from the central bank kuti chichaderedza demand yakanyanya yema US dollar remu economy irikuita kuti simba remari yemuno rirambe richiderera. Saka akagashirwa zvakanaka neveruzhinji zvinogona kubatsira mukuderedza demand yema US dollar zvokubatsirawo zvakada kuderedza kudonha kwakuchiita Zimbabwe dollar takatarisa kenzanisa nema United States dollar.